Kona kunenge kudada yakunda 3-2 mumutambo wakwe zvachaunga chinofadza. Panguva iyo veruzhinji vasiri kuya kumitambo neuwandu hwavo. Kusakubva stadium uko kwatambawo Dynamos neManika Diamonds. Nandare inonzi yanga yakazarawo zvekare. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kutenda vatsigiri ava nekupa nhabvu rutsigiro rwakasimba rwakadai.
Mukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki ino, unoona kuti zvaita mushanduko yekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Aiwa, zvinofadza zviri kuitika, zvinofadza.
Kukunda kwaita FC Platinum kwasiya yatungamira Chicken Inn nemapoints 10 mushure mekunge Chicken Inn yakarova Blue City 3-0 nezuro. Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhemeke anoti achitarisa mamiriro akaita zvinhu FC Platinum yatotora mukombe uyu.
The way yanga ichitamba, they were very consistent throughout the season. Saka kuti Norman Mapeza aonekwa achinge achidonha, handina feeling iyoyo. Ndinoona kunge come the end of the season vakomana vanoramba vari pamusoro ipapo vachitora mukombe weligi iwoyo.
Dynamos iyo yakunda 1-0 apo yashanyira Manika Diamonds kwamutare yaramba iri pachinhano chechitatu nemapoints 50 nematatu. Asi mumwe wevatsigiri veDimbare vaAmos Mpindu vanoti chikwata chavo ave marwadzo mazuva ano mushure mekutadza kwekwidza kutora mukombe.
Tunoziva Dynamos ichingotora league every year, but haya kutivhiringidza chokwadi. Ende hazvichanakidzi, Dynamos haichapefomu zvayaiita. Ndedeno zvazvakwanisa kudzokera zvazvaiita kare, hataifara zvikuru.
Highlanders yadzikira kuenda pachinzvimbo chechishanu yasvetukwa nepoint imwe chete neNgezi Platinum Stars iyo yave nemapoints 46. Asi Caps United yazvirerutsira muhondo yayo yekurira kuramba iri muPSL mushure mekurova triangle 2-1 muNational Sports Stadium. Ben Musaka asimudza nhandare yese apo apwanda chibodzwa kuti zvikwata zviite 2-1 bhora rave kupera ndokupinza Caps United mapoints 34. Caps United yave nemapoints 6 pamusoro peHarare City iyo yakabata chinzvimbo chechina pazvikwata zvinofarira kubuda muleague. Green Fuel, Simba, Gora, Shesham neHwange iyo yakabudirira nezuro dzakamirira kutora nzvimbo yezvikwata zvina zvichabuda muPSL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.